Ndatenda chaizvo vakande miri. Ya ndiri chizvarwa chekuZimbabwe chinogara kuCalifornia, ndinogara muSacramento, Northern California. Ndoma ndinoshanda ndichidzidzisa chirungu pacollege iri muno muSacramento.
Imi mukoma Emmanuel munozivikanwa zvakare semunyori. Mungataura pamusoro penhoroondo yenyu yekunyora mabhuku iyi?
Chero zvazvo ndakambobatsira kupepeta mabhuku akasiyana-siyana anonyorwa nevanyori venyika dzakasiyana dzeAfrica. Angu pachangu andati ndanyora ndava nematatu. Rekutangisisa rainzi Forever Let Me Go, rakamboenda out of print asi radzoka zvekare rava kukwanisa kuwanikwa. Rechipiri rinonzi iro Commerce Marriage, iri rakatanga kuburitswa muZimbabwe kugweru rikakwikwidza paurongwa hwenama. Rechitatu richangobuda rinonzi iro A House for Mother. Saka ndiwo mabhuku andati ndanyora iwayo.
Tinonzwa kuti makaparura kambani yekutsikisa mabhuku inonzi Munyori Press. Mungatiudza pamusoro pekambani?
Kambani Munyori Press ichangovambwa. Headquarters yayo ichange iri muno muCalifornia, Northern California. Chinangwa chedu ndechekuti tiburitse mabhuku anonyorwa nevanyori vekuAfrica neAsia. Saka tiri kuronga kuita zvinhu zvihombe, asi tichangotanga, ichangoburwa.
Chii chakakupai shungu yekutanga kambani inotsikisa mabhuku?
Chikonzero chakandipa shungu dzokuti ndiitange ndechekuti kana muchiri kurangarira kwemakore akawanda chaizvo kubvira muna 2005 ndandichiburitsa literary journal inonzi Munyori. Saka kwemakore esaya ndaburitsa zvinyorwa zvakawanda zvevanyori vanobva pasi rose vanonyora kunyanya nechirungu. Chero zvazvo tati nezvimwe zveshona zvanga zvavapo. Saka ndasvika papoindi yokuti ko taburitsa vanhu vese ava tine zvinyorwa zvese izvi zvakazara mumhepo toita sei nazvo? Saka ndo zvimwe zvakandipa shungu dzekuti ndidi titange kuchiburitsawo mabhuku ezvimwe zvinyorwa izvozvo, asi tinotarisira kuti pachange pane zvimwe zvitsva zvinouya zvekare kubva kuvanyori vekuAfrica neAsia.
Ko vekuZimbabwe mune zvamuri kuvaitirawo here muurongwa hwenyu?
Of course, vekuZimbabwe tinokurudzira kuti vaburitse, I mean, imunyori. Kana tikatowana vekuZimbabwe vakawanda vanokwanisa kutumira zvinyorwa zvavo, muchazvionera megoti panenge pachiratidzawo kuti hazveshuwa ikambani ine midzi yayo kuZimbabwe.
Iro zita rekuti Munyori Press, makasvika sei pakusarudza zita iro rekuti Munyori?
Uyu mubvunzo wakakosha chaizvo. Shungu dzangu kubvira kare kare, tongoti kubva kunana 2000 chaiko, pandaiverengawo mamagazini emunomo andaitenga muzvitoro zvemuno vana Borders, Barnes & Noble, ndakafara chazvo ndichiona magazini rainzi Writer. Ndikati kotadii kukwiridzirawo mutauro wedu toburitsawo redu rinonzi Munyori. Saka ndokwakabva pfungwa dzacho dzekuti ndiitichi Munyori. Asi kuzoti Munyori Press zvabva pakuti ndatova nezita ratekeshera reMunyori Literary Journal. Saka ibrand yatiri kuda kuti irambe ichikura, ichikurudzira futi mutauro. Vanhu vanorifarira zita iro riri zvisinei kuti vanotaura mutauro wakaita sei. Saka tikati hatisati rava kushandiswa neumwe munhu, tisati tarishandisa makore esaya. Saka tava kutichi press yedu imba yekudhinda mabhuku toiti Munyori Press. Kakuzevezera kandiri kuita kumaZimbabweans kuti hei, ipress yenyu chero zvazvo zvichange zvichidhinda vamwe vanyori venzvimbo dzakasiyana, munokurudzirwa kuti munze zvinyorwa zvenyu sezvinoitawo vamwe.
Tinoona kuti vanodhinda mabhuku vawanda munyika, vamwe vachitoti vanyori vange vachibhadhara vega mari dzekudhindisa mabhuku avo uye kutengesa vega. Imi munenge muchizoshandawo sei?
Kana muchiti munyika muchireva Zimbabwe kunyanya, ndinowirirana nemi kuti vanhu vanodhindisa mabhuku vawanda zvekuti zvinenge zvavanyore kuburitsa vanyori vanenge vachizvibhadharira havo kuti akabhadhara $100 yake otsikisirwa bhuku rake onzi chitenga makopies kana uchida kunotengesa wega nezvimwe zvakadaro. Izvo zvawanda zvekuti zvavakuitika muZimbabwe zvekuti vanyori vanozvibhadharira. Munyori iri kuuya isiri kutsvaga kuti vanyori vabhadhare. Tinoda kuedza kuvaburitsira mabhuku avo pasina kukumbira mari. Toda kuedza nepatinokwanisa chaizvo kuti zviisewo zvinyorwa zvavo pakakwirira kuti vakwanisewo kukwikwidza, vakwanise kuti kana vatengesawo vanenge vari pacontract yavo yokuti vanowanawo chavanowana, kwete kuti ivo vange ndivo vanobhadhara.
Ndeupi musiano wamuruda kuburisa imi semunyori press nevamwe vari kudinda mabhuku varipo nechakare?
Mabhuku ari kuburitswa kazhinji anenge ari evanyori vane mukurumbira nakudhara vakaenda kuchikoro chekunyora muno nevamwewo vanenge vachinyora zvinofarirwa chaizvo nevadhindisi vacho. Asi vana munyori press vari kuuya kuti vakwanisa kuburitsa nyaya dzakawanda. Hatidi kuti tingoburitsa nyaya imwe chete, asi kuti tiburitse nyaya dzinenge dzichitaura nezvinhu zvakawanda zvinowira vanhu muAfrica kana muspace chero kwavanenge vachinyorera. Saka tiri kutsvaga diversity yemaissues ekuti vaverengi tomboti vemuno vazive kuti Africa hachisi chinhu chimwe chete, asi kuti Africa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Ndo zvatiri kutsvaga. Then tiri kudawo kuti tivewo nepresence yedu muno muAmerica sevadhindisi vemabhuku. Tinoda futi maagents vanomiririra vanyori varivo futi vanonyatsonzwisisa nekuti Africa inofamba sei kana kuti Asia inofamba sei.
Muri kupinda mubhizimisi rekutsikisa mabhuku panguva iyo nyaya yekutengeswa kana kuverengwa kwemabhuku munyika ichinge yadzikira zvakanyanya, zvinozokubatsirai nemutoo upi?
Ya, ndinowirira nazvo kuti dzimwe nguva zvinoita sekuti vanyori vawanda kukunda vaverengi, asi ndinoona sekuti izvo zvinenge zvichiendera nokuti tiri kutaura nezvekupi. Kana tiri kutaura nezvekuZimbabwe, kusatengwa kwemabhuku inguva ino yatiri yekuti zvinhu zviri kuchinja, vanhu havasi kukwanisa kuwana chouviri, ikonomi haina kumira zvakanaka. Saka vanhu vanenge vosarudza kuti dhora randawana iri ndoita sei naro, ndorishandisa papi. Ndinoona sekuti zvinhu zvichapera izvozvo, todzokera hedu mukuverenga. Chimwe chandonzwisisa ndechekuti kune vaverengi vasina chinovamisa, kungava kuti kwachinja chii. Munhu anosvika pastage yaachakwanisa kuti aiwa ano ndakuda kuchigadzira library yangu. Saka ndinovimba kuti vatengi vemabhuku variko, zvinongoendera nokuti mabhuku akaita sei uye kuti ari kupromotwa zvakaita sei. Munyori press yanangana nemarket yemuno muAmerica, and panguva yatiri inoyi tinoona sekuti maketi iri kufarira kuverenga zvinonyorwa nevanyori venzvimbo dzatiri kumiririra. Saka kana zvakadaro vabve vakwanisa kuita sei kuwana nyaya dzakasiyana siyana, kwete kungoti nyaya dzimwe chetedzo dzinenge dzichiripitwa. Toda kuti vakwanise kuverenga nyaya dzakasiyana siyana dzinomiririra kusiyana siyana kweupenyu kwenzvimbo idzodzo. Saka mukandibvunza kuti vanhu havaverengi here, ndoona sekuti vanoverenga, asi dzimwe nguva zvichiendera nokuti chii chiri kuitika muupenyu hwake. Vana vechikoro kunyanya chero mumayunivhesiti vanoda kuverenga zvinoenderana nechikoro kuti vakurumidze kupedza. Asi ndozoona kuti pava paya vasvika pane rimwe zera vagadzikana, kune vanotanga kutenga mabhuku kunge vachasvikirwa. Ndiri umwe wacho, handineti nekutenga mabhuku. Saka ndinozova kuti kune vaverengi vakaita seni kunze.